Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyurati limu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikunguru 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara cheparirenyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuve mutevedzeri wameya wekanzuru yedhorobha reKobe kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti nhomba yeCovid-19 yawanikwa zviri nyore muzvipatara zvose zveveruzhinji. Kurudziro iyi yaitwa sezvo zvipatara zvishoma zvemuHarare zviri kubaya nhomba iyi zviri kuwandirwa nevanhu. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mazana nemazana evanhu vanga vakaungana nhasi paparirenyatwa hospital vachida kubayiwa nhomba yekutanga, asi zvazvina kuitika sezvo chipatara ichi chichikwanisa kubaya nhomba vanhu mazana mashanu chete pazuva. Nekuda kwehuwandu hwevanhu varikuda kubayiwa nhomba, chipatara cheparirenyatwa chava kuti vanhu vatange vanyoresa vozopiwa zuva rekuzobayiwa. Vanhu vanga vachinyoresa nhasi vapiwa musi wechipiri kuti vazobayiwa nhomba yekutanga. Mumwe mudzimai angoda kuzikanwa nekuti chiyera wekuWarren Park ati asvika na 5 dzemangwanani akawana namba 108 yekumira mumutsetse. Amai ava vati kumaklinika ekanzura ari kunzvimbo kwavo hakuna nhomba yekutanga.
Vanhu vakawanda nokutoti papa avari mukuona laini ndorambopuwa makadzi iro rimwe iro ha. Vamwe vatombondichimbomirai vashota makadzi vamboona kuti vanosvika pata. Hakuna tikatobvunza tikatombomirira tatoona kuti ndiyo nguva iri kufamba.
Mumwe mudzimai amai Angela Matanda vati vasvika paparirenyatwa kumafoo mangwanani vachibva kumusha wechitungwiza. Vati hurumende inofanira kuisa nhomba yekutanga kumaklinika ose ari munyika.
Siningariuye rakawanda iso maclinics ese then vanhu toenda tanobayirwa kupi kumaclinics edu tisaungane sezvo hapana kana social distance chete muruzoona hapana kana social distance hapana tatobva kudzimba pamwe tatotora covid yacho pano nokuti hapana social distance hapana kana hatina masanitizer hatina chii chete tirungobatane ipapa nao munhu lakiyu yacho haisi kufamba lakiyu yanga yafamba ka vanhu vakaiva vaenda tadispesa vamwe vasarawo vashoma.
Valoid Chiro avo vabva kuMount Pleasant vatiwo vange vatenderera makliniki akawanda vachida kubayiwa nhomba yekutanga vakati vaziviswa kuti parirenyatwa nekusalimugabe ndiko chete kwanga kuchibayiwa nhomba yekutanga.
Vanhu vachikwanisa kuisa mushonga yacho makliniki yakati wandei bcause makliniki mazhinji asakuna vana mushonga tongonzenda yekugomo kana kuparirenyatwa.
Mutauriri weparirenyatwa Valinus Dire vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vakawandisa vari kuda kubayiwa nhomba chipatara ichi chava kutanga chanyoresa vanhu vopiwa mazuva ekuuya.
Manhamba atiri kuwana yevanhu vari kuuya pavaccination pazuva vakawandisa, saka takapedzisira taona kuti zvirinani kuti tiite kasystem kekuti manaja vanhu vari kuuya pano. Ndokubva tati isusu tinoziva kuti pazuva for first dose tinowanzoita 500 mavaccination, saka pazuva ipapo tinotora 500 toti vamwe vatoona vauya 500 totovabhuka fo mangwana tichingoenda takadaro kuitira kuti vanhu vari kugonyanya kuungana pano pachipatara uye zvakawanda uye zvakanyanya kuti vanhu vese vazive kuti musi wakati chaiwo chaiwo ndo wandiri kuuya kuzovaccinatwa vane kuramba vachingoedza mazuva akawanda, saka tiri kuona sistimu iyoyo iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Vadhire vati chipatara chavo chinokwanisa kubaya vanhu vanosvika mazana mashanu, asi vatiwo pazuva panogona kunyoresa vanhu vanosvika churu chimwe chete vachipiwa mazuva ekuuya.
Vanouya kuzobhuka kazhinji kachona tinoona vanhu vanosvika kana 1000 vatinobhuka mazuva anotevera.
VaNST Gwindi avo vanga vari muraini rekunyoresa vaudza Studio 7 kuti vanga vauya vane tarisiro yekubayiwa asi nekuda kwehuwandu hwevanhu vakundikana.
Tina kuziva kuti tinotanga tanyoreswa tozobayiwa tozobhuka tozoziva tichibayiwa ndatongofunga ndikuyachi shure tinobayiwa vaccine yacho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro. Asi hurumende yakazivisa nezuro kuti iri kutarisira kutambira nhomba mamiriyoni maviri mangwana kubva kuChina. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu makumi maviri nevasere vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevapfumbamwe. Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vakanga vava zviuru mazana masere nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu 807,633 uye vakabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana mashanu nemakumi manomwe nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevana 574,934. Huwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakati yave kudzora matanho akasimba ekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chiri kuramba chichitekeshera nenyika. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti pamigwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asingamise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizimisi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere cheCOVID-19 asi amai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vave nematsamba ekufambisa. Mumwe mutyairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weKami Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrafta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanira kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nekuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tinongokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi 5 Street Market Uyangozi Domane zitare kuti Stole ati maonero ake ndeye kuti kwedzera mamwe matano akasimba pane aripo kunoemesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega.
Isu spaidwa matsamba zvinhu zvekuti taingoitawo zvokungorongo tsanzirisa saona vangachida kurarama nditi asi zvive zvakatotutumi tozama toita sei zvive zvakutotiremera zvakanyasa nekuti kuna mwana anotaunga kungozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agamba ndotsvaga chikafu kutown zvino kana panzi pakudiwa tsamba iye asi kushanda kuhurumende kana kuita sei isusu wacho kana tichitidzamo tizame upenyu hwedu tigone kurarama toita kuti toshanyangwa notitengera hatiwani kanya munhu mumwe chete zvizvozvo zvatova very very tricky kwatiri.
Zvichakadaro kubayiwa nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi mumulawayo vakawanda vachiratidza kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu.
Vaccine is your right kuti unogarga ndicho zvakati 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 ndo zvine chirwere tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva ano chichiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzonzi unofanira kutora zvinhu zvakatotokwanisa kushanda hai pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti first time option yekuti kwasi ngechirarama
asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyangwe zvidomanesita rekuti amai farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19.
Da kubayiwa laini yacho yakakura senze chingotivoti kambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame hakubayiwa tofanira kubayiwa nekuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana nevanhu vakawanda tichidozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi badai nacho akakura deva tomboyangwa pamaketi panoba kambotibaya.
Kanzuro yeguta revulawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru gumi nezvishanu mukati memazuva gumi kutanga nezuro. Vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira pacity hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kurenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuru. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi vanovesvika mumakumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vashandi vari kuchema chema kuti vamwe varidzi vemakambani ezvarwa zvekuChina vari munyika vari kutyora kodzero dzavo vachivashandisa senhapwa asi hurumende haina zvairi kuita kuvabatsira. Mumwe mushandi akakwara ari pabasa ari kuti haana kupiwa muripo wakakwana ndiva Colin Guvi vaishandira kambani inonzi Galaxy Plastics yemuHarare. Vanotsanangura zvakaitika
muswa 1 February makuseni na it was around past 9 taigadzira maplastic black shooting saka ndakahukwa nebepa nobva ndarohwa ruoko rwangu ndomaronda andaka kuratidza yaya nemushini wachoni saka musi wachoni wandakuvara takaenda kusuburban hospital tasvika ikoko zvikasinzi panodiwa mari yekuti ndigadzire zvimwe zvacho zviguru zvinatsokusonwa nekuiswa simbi. Murungu akabva afonerwa namaneja wandakaenda naye akati adzoka izvinhu handikwanisi kuti ndizviite izvozvo saka tadzokera kukambani ndopakasvika achitipa $50 $50 iyoyo zvikasinzi chindai unorapwa inokwana surgical yose kuti uve unorapiwa ndomari chete yandakapiwa iyoyo nobva tazinda kuparire nyati kwamangwana achoni papasina mari yetransport kana saka $50 iyoyo ndaitakaisa mari yetransport ndotakashandisa kumishonga mapiritsi zvese nokunogadzirwa zvimwe zvachoni izvozvo tabva ipapo nobva tadzoka kumba saka ndaidhirevha every day ndichibhadhara $5 havana kumbengewani pamari yacho neyekubhadharwa yekubhadhara kunodhirevha every day pandakazoti ndiinde ikoko ndichida kuti andiwedzere mari angava kuti gadhi ake avhare gedhi.
Asi mukuru wekambani iyi Vajien Ha vaudza Studio 7 kuti vakabhadhara mari kuna vaguvi. Vatumira Studio 7 magwaro avanoti vakabhadhara mari inosvika $400,000 kuburikidza nerimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU musi wa14 kubvumbi. Asi vaguvi vanoti hapana mari nemusoro yavakawana.
Saka ndakazoenda kuunion ndaenda kuunion kuyakuya vakatombonetsa ndopavazotiti kuti chimupai yavanoti gratuity yaya unobva wakakuleta mari yachoni yese yese yakaifanira kuita $1176 asi zvakatora nevanhu veunion handizvi vakabva vaita vangobudisa vanobva tipaita kuvabudisa $400 asi pa$400 ipapo ndakawana $166 iyo vekuunion vaitondinyepera vachikwabuda $300 ubva ndazovabvunza ndichiti ko imimi sei muchiti kwabuda mari yakaita saiyoyo vakatizoni anoda kutonga usina kuregista kuunion ndosaka tazokubatisa mari yakawanda saizvozvo
Tabatawo mnyori wesangano ZFTU vakenya siyamuyarira kutichinzwe divi ravo panyaya yekunetsana kwevamwe vashandi munyika nevamwe vakuru vemakambani ane varidzi vanobva kuChina
Mangwana tikuenda kuNorton kune kambani inonzi Yifing inogadzira ma tiles nemakapu edaka ne plastic uko vashandi vari kuoneswa chisakamboonekwa pasirino chidyiswa sadza risina muriwo wakaiswa munyu kana mafuta but uchingori muriwo chete nemvura tiri kuenda kone kune mutevedzi wegurukota revashandi vamatuke neve kuZimbabwe Congress of Trade Unions vamoyo neni ndakamirirawo ZFTU nevanenge vakamirira vanomirira vashandirwi mai mukweva vekuMCOS tiri kunozvionera tiri ipapo yatinoti inspection in loco tichange tiine zvekare nhengo dzeparamendi
munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti kodzero dzevashandi dziri kutyorwa nevakawanda
tine mareports akati wandei atinowana anobva kumakampani zvakasiyana siyana muno muZimbabwe asi akanyanya iyo zvino anenge achibva kumacompanies vaya vanobva kana kuti maemployers erudzi rekuAsia
tinokwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanga vari musangano nekudaro havana kukwanisa kupindura mibvunzo yatavatumira svondo rapera nemusi wechishanu kuburikidza nemashoko kuvatori venhau muzinda wechina muzimbabwe vakapomera ZCTU mhosva yekuda kukanganisa kudyidzana kwezimbabwe nechina nekwainoti kusvibisa zvizvarwa zvechina zvine makambani muzimbabwe asi ZCTU inoti zvekuti iri kuita gudzira mukanwa ndezvemugodzi matsuro yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika chikwata chezvipanga mazano muUnited Nations chikuyambira kuti mhirizhonga yemusiria iyo yava nemakore gumi ichiitika inogona kunge isisaziviswe veruzhinji nemasangano enhau asi chokwadi chiripo ndechekuti kurwisana pamwe nekutambudzika kwemamiriyoni nemamiriyoni vanhu vemusiria hakusati kwapera chikwata chevanhu vatatu vari mukomisheni yakazvimirira iri kuongorora zviri kuitika musiria chapa gwaro racho reongororo kuUnited Nations Human Rights Council vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende muHaiti vaClaud Joseph vari kukumbira veruzhinji kuti vagare murunyararo zvichitevera kuurayiwa nezuro manheru kwemutungamiri wenyika iyi vaJovin Moise vaJoseph vati chikwata chevanhu vasiri kuzivikanwa kuti ndivanani ndicho chakauraya mutungamiri wenyika ari kumba kwake kwete kuimba yehurumende iri muguta guru report au prince chimwe chizvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakasarudzwa kuva kanzura wetrapstone mudhorobha rekobe kubritain muna chivabvu gore rino vakasarudzwa zvakare kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha iri vachikoto avo vakakwikwidza musarudzo yemakanzuro vakamirira bato relabour party vanoti kudomwa kwavo pachigaro chepamusoro chakadai chinhu chinofadza zvikuru zvikuruwo pachitariswa kwavanobva kuti vari munyika isiri yavo uye pachitariswawo nyaya yeganda chaiyo vanoti vanotenda zvikuru musiki pamwe nevana vezimbabwe vari kuramba vachivatsigira mukusimukira kwavari kuita mubasa rekanzuru iri vachikoto ava vakaberekerwa kuzumba mudunhu remashonaland east vave nemakore anodarika makumi maviri vari mubritain vanokurudzirawo vose vana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti vagarisane nekushanda pamwe chete nevavakidzani vavo munzvimbo dzavagere kana vachida kubudirira mune zvose zvavanenge vachiita Tatinzwe hurukuro ya vaita na junga kandemiri we Studio 7 mchikamu chedu chatino tarisa zuruku itkwa nevana we Zimbabwe barugunze kwenyika.
Ichinje kutanga tinoda kutenda tishitenda zakare mure ya Zimbabwe. Takardo mwakuti ndiwe mutezeri wa mea we Kopi Town Council. Zawano ita kana mapesa saro zose makansela wano zo ita wano sanga na makansela na leader we local party na tepitu wake. Saka panela ka misko mpazita awo kunstrola kutuwa milio deputy mayor na kawani kukastara mburiri po tinozo enda kune anoti blind vote after my nomination do bandaka padazo kunda o ipapo.
Makata ambira sei kukunda iko kutishona kuti mahamushango mbakusa ruzi kwa kue kanzura.
Zikuru saa wakatondera kwa tinopa kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakakari kutaura izeni nyaya yeganda chaiyo chaiyo. Kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya asi zvadaro wakunda kudaro unopembera nekuti zvinorekurudzirwa kunyanyanyanya vanaenda vari mumashure vari kutarisa vachionati ah pane munhu watinoziva vachicherechesa paakabva. Chinonyanya ndifadza ndechekuti pakubudirira mukusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikurusa vanobva mubackground yakaita seyangu ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu nekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro.
Totarisa iro basa rekuve mutevedzeri wameya iyi basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi?
Zvinochokwandi chaizvo ndezviri kuti iyi sarudzo ndangobva kuipunda ndangobva kuipinda saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivo kuti ndinotarisirwa kuita sei asi zvandinodziziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council maofficial function vanotarisirawo kuona kuti meya aripo vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo takamiririra tauni yose saka tinoofficiata pamaevents ose zvingave kuti tikutambira muye anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angava ari maofficial tinotarisirwa kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya.
Ibasa ramunenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti a deputy mayor?
Deputy mayor of post isi full time kunyangwe hazvo paine maengagements akati one day I think tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge ariko asi ndichipindura mubvunzo wenyu iriro kutendedera kuti kuramba uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoita kubasa iroro. Inini chinonyanya kundibatsira ndiri mubati wemabhizimusi muno munyika yandigere saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tinde vashandi vakati kuti vanotishandira saka handine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi ndezvipi zvamungavasiyira?
Chandinoda kukurudzira vana vezimbabwe kwese kwatiri kumachimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo.
Avo vanga vari chizvarwa chekuZimbabwe uye vari mutevedzeri wameya weKobe kuBritain vatafadzwa chikoto vachitaura vari kuKobe kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo sangano rembatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC richiri mubishi kutsvaga nzira dzekuunza kugadzikana muMozambique neDemocratic Republic of Congo, sangano iri rasangana nerimwe dambudziko zvakare rekusagadzikana kuEswatini. Shingirai madondo anotipanya inotevera.
Kubva kutanga kwemwedzi wachiwabvu kusvika muvhiki rakapera, kuratidzira kwaiitwa nevagari kunyanyanyanya vechidiki wenyika iyi kwakatekeshera muEswatini. Vagari ava vari kuda kuti mutungamiri weEswatini Chemoswati wechitatu vachinje mamiriro ezvematongerwo enyika vachiti varege kutonga nedemo sezvavari kuita kwemakore anodarika makumi matatu. Gwaro raburitswa nesangano reAmnesty International kuchamhembe kuAfrica nhasi ndoratidza kuti kune vanhu makumi maviri nevanomwe vakapfurwa vakafa nemauto enyika iyi uye vanhu zana nemakumi mashanu vari kurapwa muzvipatara mushure mekukuvara mumhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru musangano rinoongorora kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kuchamhembe kwaafrica rahuman rights watch vadhevha mavhinga vanoti mamiriro ezvinhu kueswatini ari kuwedzera matambudziko ari kutemesa sadhiki musoro.
Vatungamiri veSADC Troika, makurukota eBotswana, ezvekunze Zimbabwe neSouth Africa vakaenda kuSwaziland kuEswatini musi wesvondo vachida kunoferefeta kuti dambudziko nderei riri kuitika muSwaziland uyezve kuwana nzira yekupedza mvonga mupopoto yanga yasimuka ikoko yekutaridzira kwakanyanya kwanga kuchiitwa nevanhu kuparadzwa kwemidziyo uyezve kupondwa kwevanhu. Asi dambudziko guru rakabva pakuti makurukota aya akaona akafanana nachigaro chaprime minister wemuSwaziland Vatemba Masuku nemamwe makurukota ehurumende, asi havana kuona vamwe vanopikisa, vamwe vakazvimiririra, vamwe vairatidzira nevamwe vane hama dzakapondwa kana kuti dzakapfurwa nemasoja.
Vamavhinga vati sadhiki inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutyorwa kukodzero dzevanhu munyika iyi.
Vanofanira kuti vaongorore nyaya yekuti vataura here nemunhu wese ane nhunha dzaainadzo kuti vasvike pamongo wenyaya, vataura here nevanhu vese vakaparadzirwa zvinhu, uyezve nevemapata anopikisa vemasangano akazvimiririra, vese ivavo ngavanzwe zvichemo zvavo nerunziro yavo yekuti ndezvipi zvingaitwa kupedza dambudziko remuSwazi iri kutongwa namambo nechisimba kubva mugore ra1986.
Mudzidzisi wemutemo paKaporoni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vaudza Studio 7 parunare kuti nyika zhinji dziri mudunhu reSADC dzine matambudziko akasiyana-siyana chozoita kuti dzitadze kuita muonera pamwe chuma chamuzvikuru panguva yematambudziko.
Chokutanga taimbotanga kutarisira South Africa neMozambique ndo dzakanyanya kubatana bhodha neSwaziland. South Africa semazira atoita iko zvino ine dambudziko rayo, nyaya dzaZuma dziri kuitika idzi ine maproblems ayo kumba. Mozambique taitarisira zvakare nekuti huye futi ndokuna chairperson, current chairperson weSADC vanyu. Asi Mozambique iri kunetsawo, kune hondo, hakuna kumira zvakanaka, saka pano nei.
Asi gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muBotswana vale muhangwape avo vakanga vakatungamira chikwata chemakurukota matatu ayo akanga atumwa kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini svondo rakapera vanoti sadhiki inofanirwa kuimbwa nayo kuti inogadzirisa matambudziko ose ari kunetsa mudunhu iri.
Sadhiki ine mapazi akatarisana nekuchengetedzwa kwemunyararo mudunhu redu, saka matambudziko atiri kusangana nawo ndeedu uye zvizvarwa zvemusadhaki zvakafanira kuva nechivimbo mugungano iri.
Sachikaru webazi reSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vaMukwetsi Masisi vakatuma makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika yekuZimbabwe, Botswana neSouth Africa kuti anoferefeta zviri kuitika muEswatini. Asi mugwaro ravuritswa nesangano iri nhasi, vaMasisi vanoti makurukota aya anofanira kudzokera zvakare kunoongorora mamiriro ezvinhu kuEswatini sezvo asina kuita basa nemazvo nekuda kwekuti nguva yaive pfupi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Chedu chela itok na ATM chukuta risaju kuitwa nezvaro reZimbabwe chukundi kwenyika. Sezvo nguva idi yapera rigaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda vanotadza kubayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga pachipatara chepari renyatwa zvichitevera kuwandisa kwavaita. Vanhu vakawanda vaswera vari mukati meguta reBulawayo vachiita zvavanogara vachiita mazuva ose zvisinei nekuti hurumende yakadzora matanho akasimba eCovid-19 lockdown. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto vanosarudzwa kuva mutevedzeri wameya wekanzuru wedhorobha reKobe kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngikhuluma nje ngitukwane National Hero. Ungaze kwenziwa kumba kwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abepolitikiro. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini. But hayi uNtulikazi yena ngokwakhe ku National Hero.
Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende eZulco ibikwa isibanjwe ngamandla okwehlisa imbadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza phansi kwayo.
Abathe begada amabhasi ona kaZulco bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 pounds kumbe $40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 pounds. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bazenzela.
Abalwa impi yenkululeko bekuviyo lezipha athi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe uMoyi uAbraham Kiwane. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngujikelo bhanqa 0-0 leleMozambique emdlalweni walo wakuqala womncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafike enkulungwane ezimbili 1949 batholakale bele COVID-19. Leli gciwane labulala abangamachumi amabili lathoba minwembili 28 sebesedlula kancane enkulungwane ezingamakhulu athoba minwembili 807,633 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane phose ezingamakhulu ayisithupha 574,934 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Ukunjalo nje osakhulayo ophila ngokuzisebenza uhlala eKwekwe umnumzana Atmo Sibanda ukhuthaza izakhamizi zalelo dolobho ukuba zilandele iziqondiso zikahulumende zokwenqabela iCOVID-19. Leli dolobho ngelinye lambalwa agoqela iBulawayo, Kariba lamanye ahlaselwe ngolaka lobhubhane lolo. Umnumzana Sibanda uqhubeke wathi lokhu kuqakathekile ikakhulu kwabaphila ngokuthengisa ukuze ilizwe linqobe empini yokulwisana laleli gciwane njalo abantu bebuyele emsebenzini. Lokhu kuphume ingxoxo ayenze lo Mike Hove weStudio 7.
Right, uZulu eKwekwe in terms yemthetho yama-lockdowns kuba khona ukuthi imithetho eminye iyahlonitshwa kodwa esikhathini eziningi iningi labantu abatholakalayo they found on the wrong side of the law. Indaba yamamaski, yes, amamaski agqokwa but kuba khona abanye omthola vele sihambela ngela mask. Benze siba la inale challenge nje ekhona ukuthi ngokuma kwenza izinto ama mask wabona ukuthi yo aseyi danger empilweni zabantu. Some masks are dirty, they are old, they are not being changed. Umuntu athola aseyigqokile sinyama singcolile konkeana nje kufaka lo muntu nje ongagqokanga imask. Nalo futhi is a danger on itself kodwa kulethwa yibunzima esiphakathi kwabo, the economic situations, the different times, ukuthi umuntu akwanise ukube ethola ejinja that mask kuya kuhlupha.
Admo, udaba lokuminyana kwabantu-ke njengoba sesiphansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown uhulumende yena uthi akuvunyelwa ukuthi abantu baminyane. Abantu bayahlonipha lo mthetho na?
Ya kwezinye isikhathi but we have seen amanye ama-church thola begcwele, amanye ama-church enziwe ebusuku kwenza ukuthi those lockdown rules zingazange zalandelwa. Then abantu bagcwele kuma-open space babuthene benza abakwenzayo
Ngeviki edlule sizwe uhulumende sithi abezomvikela kanye lamapholisi bazabe bebhodabhode endaweni ezijiyeneyo bebona ukuthi uZulu uyahlonipha umthetho we-lockdown. Uke wakubona khonokho na?
Ngabo umthetho ezikhathini eziningi batholakala kakhulu emadolobheni phakathi ku-city center. Malokishini kumbe ama-outskirts, you don't normally see them roaming around or moving. So abantu they take advantage of that, ababe zenzela into zabo but bebuthene benjalo. So khonokho ngokunye esikubonayo ukuthi ama lockdown rules lawo kwesinye isikhathi acina engalandelwa. Then lezi ama cases ama bus transport uzupho uzuphena ngokwakhe ngiyomthola vele ethula abantu abaningi. Izupho because carries around 70 people nxa lili bus leliya kwase kungumbutha lomkhulu odlula even ama restrictions afakiwe nalawo awe COVID. Then silendaba lezi zokugeza izandla lama sanitizers yes kuma big shops. Ama big shops are okay, OTM, siyabona hayi vela leswa but kulonye ngama small shop okunye okuyimishina lokho akusasebenzi kwesinye isikhathi even ama sanitizer akusahambi kakuhle ngezinye izinto lase sitholakala ukuthi kuma lockdown lo laws sicela singalandelelwa.
Mhm. Hayi atmo isikhathi sesedliwe ngumangoyi qiba lingxoxo ngokutshela abalaleli ukuthi uhlelo lwe level 4 COVID-19 lockdown luyaphazamisa na umsebenzi wenu njengabantu abakumsebenzi wezandla.
Right, thina njengabantu abahenza umsebenzi wethu wezandla si lobunzima obuthize esihlangana labo ukwenza ukuthi usebenza kwethu ukungabilo khona okuthuthukayo. Oqala indaba yona le movement yabantu kusho ukuthi le business lalo liyehla. So kusho ukuthi into zakho noma nxa ulento lezana ezibolayo ama perishables kuyafika ekuboleni ngoba kakusathengwa. Then esikhathini esiningi even noma ekuhodeni cina abantu behoda into ezinlutshwane because kazimuvi, which means even the profit in that instance iyabe injani, iyabe inlutshwane. Then isihlangana lo hlupho nalelo ukuthi angaba ngama-rentals endawo lapho esisebenzela khona, abe ngama-utility bills ozesa amanzi, khona kakuyi kuma-lockdown. Inyanga iphela, the bills they come the same.
Lo umnumzana Atmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla njalo oyisakhamuzi seKwekwe ubexoxa lo Mike Hove we Studio 7. Abanye abahlali bakobulawayo babikwa besithi amabhasi lamakhombi ezukho ehlise imbadalo namuhla ngoba iningi belilokhe ligijimela ukuyagada imota ezisebenza ngokungekho emthethweni ebezingakhophelanga imbadalo yazo njengalinkampani. Ibhasi zezukho sezibhadalisa amadola angamashumi ayisithupha $60 kuthi imijova yalinkampani ihlawulise yangamashumi ayisithiyagalombili $80. Kodwa imota ezizimeleyo zilokhu zibiza amadola alitshumi lanhlanu $50. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yezobukho ngalolu daba ukuze sizwe kumbe ukwehliswa kwembadalo le kusemthethweni. Ukuhlaziya okuningi ngohlupho lwemota zokuhambisa sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-ZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe.
Ananzela ukuthi izakhamizi eziningi kumbe abagadi abaningi kulezi nsuku abanye babona sebehamba ngenyawo. Isizathu sokuthi kuloyo kumenyezelwe ukuthi imbadalo yamabhasi lamakhombi la akazugo isiqansile. Abantu abaningi kwele emzini wakobulawa lapha benelisi lezo zimali ngenxa yokuthi ekusebenzeni kwabo abasebenzayo labazisebenzayo abathola imali yangaphi. Sinanzela ubana ama-lockdown la akhona i-COVID layo ukhayo ngathi iyachaya kakhulu kumabhizinisi abantu abaningi amabhizinisi asedonsa kanzima. Ngokunjalo ke lezi sebenzi lazo imali eziyitholayo zeneziziqhathiweyo iyimali ephansi kakhulu engahambelani le ndlela yokuthi umuntu ophansi ohola imali ephansi aphile singathi nayi-PTL. Kodwa esekunanzeleyo ukuthi abantu besebegijimela zenezi ezingavunyelwayo ezingekho emthethweni zenezama-private abantu bathi ngumshikashika abanye nxa bekhuluma ngesizathu sokuthi zona bezingakhwezanga bezisele zikhona phana ku-50 pond. Kodwa ke asiyonto enhle ngoba besinanzelela ukuthi ugada lezo mota la abantu labangenxa bafuna imali bayaminyanisa abantu. Thola abantu beminyene sibili behlezi kanzima kuleyo mota bevayelana ukungena. Khonoko kutshoni kambe ngasiphile esikhathini esinje lapho esihlase khona ngomkhuhlane we-COVID-19 siyananzela ubana njalo sinanzela ukuthi ungakhangela le nombolo esingama-statistics akhanya inani lakhona liyacansa lisiya phezulu. Ngokunjalo ke kule ngozi yokuthi engxenye ngokunye futhi sokubangela ukuthi lo mkhuhlane qhubeka kumemetheka. So akusiyo into enhle
Ubona lokhu kungabamba uhulumende ngamandla ukuthi ehlise imbadalo yezobukho. Ngesikhathi sisizwa ukuthi sokulabanye abayihlisayo limbadalo ukwenzela ukuthi abantu begade. Ubona uhlupho lolu luphetha ngani?
Well, uhulumende ngaye nguhulumende wabantu. Abantu sebekhulumile. Khona kwana ukuthi yananzela ukuthi abantu kade bengazigadi imota zakhe sebehamba ngenyawo. Lazo zibona kwesikhathi zihamba lapha emgwaqweni zingagcwalanga zingelabani. Thina njengezakhamizi sithi kuhulumende abantu abenelisi ngenxa yokuthi impilo ezimbabwe kade esinzima. Singakhohlwa futhi bekuthi kule curfew la iqalisa khona ngo-half six. Kuthi ekuseni iqalise futhi iphela ngo-six ekuseni. So abantu ukuze baqume ezinyawo kuba nzima. So uhulumende kazwela abantu nanzela lo mesiphila kathi wawo. Ngikhuluma kanje kathesi sila abantu abagadileyo namhlanje. Abathe begada amabhasi ona kazuko bakhanya intengo yakhona isiyehlile yaphansi. Amabhasi abegadwa nge-40 bond kumbe nge-$40 kuthi laba abagada amakhombi kade begada nge-60 bond. Asikwazi kumbe lokho kusemthethweni kumbe abantu bayazenzela. Kodwa-ke kumbe kusemthethweni kumbe kusemthethweni kuyatshengisa ukuthi laba abakhampani yezupho ngaso kusenziwa njalo babona ukuthi hayi uma uhambe ngoba eqinisweni bazagcina be-out of business. Kodwa okuqakathekile singaku-emphasize ukuthi uhulumende sesikhulumele kaningi sihloko siphinde befana nawo ukuthi uhulumende abe yedwa emgwaqweni okunye ngethwala abantu vela siyento enhle esingathina yimonopoli. Umuntu kufanele abe lelungelo lakhe lokuzikhethela ukuthi nafuna ugada imota leya kumbe angifuni ugada leyi. Lokuthi abantu babanjwe ngentamo ukuthi bongabagadi ezipho okukhoza lolu hlupho. Kube le competition ukwenzele kuphetheni kwenzo zonke abantu bagada imota abayifunayo njalo kuzenza lokukhontrole le nto ngoba kungela mntu lemonopoli.
Lo umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU emhlubulweni wangentshonalanga yelizwe esixoxelaye ekobulawayo. Abantu abumbi enkululeko bekuviyo lezipha bathi bafisa ukuba aphiwe isicoco seqhawe lesizwe umoyi umnumzana Abraham Kiwani owaba ngomunye wamalucacha akuqala awezapho awangenisa izikhali zempi eSouthern Rhodesia ezokulwisana labamhlophe ababekhokhelwa ngumnumzana Ian Douglas Smith. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
UNkiwani wakhethwa ngumoyi uKenneth Kaunda owayengumongameli wakule Zambia lo Joshua Mkavuko Nkomo owayekhokhela izaphu ukuba athwale izikhali kwele Tanzania azihambise eSouthern Rhodesia ezazizasetshenziswa libutho leZebra. Wayebambisana lo Sikhwili Moyo, uThomas Ngwenya, uDumiso Dabengwa labanye. Omunye wabathi uNkiwani kumele aphiwe isicopho lesi ngumnumzana Jingadube owalwa impi yenkululeko ekuZebra labanye bakhe ababekuZebra High Command. Umnumzana Isaac Mabuka okhokhela izaphu okwamanje uyakusekela lokhu esithi abuphuthunywa ubukawe bukaNkiwani.
Iro kabuyenziwa kungezokutonga naso senziwa angenye indaba uhiro uyazenzela. Mina ngikhuluma nje ngithi uNkiwani yi-national hero kungaze kube kwenziwa kumbe akwenziwa ngoba kwesikhathi kuya ngokuthi uzwana njani labantu abe-politburo. Kwesikhathi kuya ngokuthi bona kona ngale bakhulume bathini but hayi uNkiwani yena ngokwakhe ku-national hero.
Lokhu kusekelwa njalo nguMaika indodana kaNkiwani othi balahlekelwe kakhulu.
Omdala umuntu wayelothando olumangalisayo njalo wayele sifiso sokwakha isizwe yikho kwenza ukuthi asukumele phezulu ngesikhathi senkululeko. Dlala ngoxolo Mthunzi, dlala ngoxolo Madikane, dlala ngoxolo Tholelengwe.
Unkosikazi Sithembiso Ndlovu umzukulu kaNkiwani uthi udabuke kakhulu umndeni kaNkiwani.
Ngiyathemba sifundile sonke abazukulu nabatwana. Wonke umuntu ufundile ngokubeka ibhuku elihambayo. Kuningi abe lakho ulwazi lakho vele luningi ukuthi kwesikhathi ngicine ngicela ukuthi hayi aserekhodeni ngoba amakhadi ethu angadubuka ukuze ngalolo lazi ade nalo okukhulu.
Unkosazana Susan Nkiwani laye uyakhala ngokubhubha kukayise.
Umuntu nje bengizitshela yena ukuthi hayi umngane wokuhamba sitravela sibona ilizwe ubekuthanda ukuhamba ebuka izinto intaba ebuka izwe leni akufundise ngembali yakhe ngoba besithi masixoxa nje uzethi awubhacala kwethu you know and asixoxele ngembali yethu umdabu wethu elonda zaze ufike emzinyathini.
Kusalungiselelwa ungcwatshwa kukaNkiwane obe nesifo semvukuzane. Ikokheli yabandla lezanu PF kayingaphumele egcekeni ngokupha uNkiwane isicoco sekhawu lesizwe. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland, ngingukhiphi Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Umongameli Jovenel Moise wakwele Haiti ubikwa efile umkakhe unkosikazi Martin Moise esesibhedlela ngemva kokuhlaselwa komuzi wabo. Usekuhle kwabangela ukungahlaliseki kwezombusazwe kulelo lizwe. Isavumuzane esizala isiZulu eseHurricane Elsa sibikwa sihlasele ngolaka isigaba seFlorida eMelika namhlanje ekhundleni lolwandle eTampa Bay sikhithiza izulu eliningi. Amapolisa asedolobheni lePhiladelphia esigabeni sePennsylvania khonapha iMelika abika ukubana kulondoda ofele engozini yokudilikelwa ngumtshina wokwakha ekade usebenzisa izolo ngolwesibili ntambama.
Ingcwethi kwezomthetho zithi kufanele kusiyatshaya ihola letshumi lambili phakathi kobusuku lamhlanje. Wayengumongameli umnumzana Jacob Zuma esebotshiwe wasiwa ejele ukuyabika isigwebo sokweyisa umthethwandaba waphezulu we-Constitutional Court. Intatheli zindaba ithuthu Sokhumalo usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Udaba lokubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma selulethe ukuxokozela elizweni jikelele lasebandleni elibusayo kwele South Africa. Kulokuphikisana okukhulu ngokuthi umnumzana Zuma kufanele abotshwe kumbe hatshe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Cosmas Ncube uthi lolu daba selutshiye uhulumende engazi ukuthi enzani.
Ngabe-ke ukumbopha kuzakhanya angani umthetho abawulandeli and amazwe wonke asekhangele ukuthi kwenziwani kulelele ngabazi. Ngebhasi nje bonile isikhathi esiningi umnumzana ma esenkingeni ma ezaya ekhoti i-xenophobia iyavuka njalo nje i-xenophobia ivuka nxa kokuthi yena usenkingeni.
Ziningi zehlakalo esezenze kube nengxabangxoza kulolu daba. Umthethwandaba wagweba umnumzana Zuma inyanga ezilitshumi lanhlanu esejele ngecala lokudelela isinqumo somthethwandaba wesisekelo sombuso esasithe ayephendula imibuzo yekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo. Umthethwandaba wapha uZuma amalanga amahlanu okuthi ayezinikela emapholiseni lawo malanga aphelile ngensonto engakwenzanga lokho. Umthethwandaba wabuye futhi wathi nxa engazinikelanga umphathintambo wogatsha lwendaba zamapholisa umnumzana Bhekicele losikomitsho wamapholisa umnumzana Khehla Sithole kuzafuze bambophe bamuse ejele phakathi kwamalanga amathathu. Namhlanje ke lilanga lesithathu kanti eliphela phakathi kobusuku. Okuphica amapholisa ukuthi umnumzana Zuma wabhalelwa umthethwandaba isekelo sombuso i-Constitutional Court ecela ukuthi ufuna ukuzokwethula isicelo sokuthi kuguqulwe lesi sigwebo. I-Constitutional Court isemukele lesi sicelo yathi uZuma eze emthethwandaba mhla ka-12 Ntulikazi. Umnumzana Zuma wabuye futhi wafaka isicelo emthethwandaba we-High Court ecela ukuthi uvimbe amapholisa ukuze bengambophi aze ayevela phambi komthethwandaba we-Constitutional Court mhla ka-12. Udaba loluke lungenile emthethwandaba we-High Court izolo kodwa lomthethandaba wathi uza kwethula isinqumo sawo olesihlanu. Lento ke yenze amapholisa asale engakwazi ukuthi ambophe kumbe hatshi uZuma ngoba usamele isinqumo se-High Court ngolwesihlanu lokufaka isicelo sokuguqulwa kwesigwebo e-Constitutional Court ngomvulo ozayo. Amapholisa asebhalele umthethandaba we-Constitutional Court ebuza ukuthi enzeni nxa kunje kodwa lomthethandaba awukaphenduli. Kodwa ingcitshi kwezemithetho umnumzana Mathotsi Ratsi Mbilane uthi nxa isinqumo sokuthi umnumzana Zuma abotshwe singabekwanga eceleni umthethwandaba kuzafanele abotshwe kungakhathalekile ukuthi useqalile amanyathelo okuphikisana lokubotshwa kwakhe.
Agula nge inye inje la ngapande logu tubambope uzume.
Loku kutuzelelo angezine nguite ziti alii kweli nye nyatelo elise mtetreni ngapande woguta mapolisa abope mnu mzala zuma amuse chele kungakachai ikhola lesia kalombili ebusugu la mshanje. Isiza nasezi mbapo mnu mzala kulegani tube uti wesabela uti kungakamuga utlagela.
Indaba kaZuma inzima kakhulu kumpopho wesangampopha mabelandela umthetho kodwa nakhona into esengibona ukuthi ngayenzeka kakhulu ukuthi nje kuvuka umsindo ngoba amaZulu afuna ukuthi uZuma aboshwe nama supporters akhe amaningi afuna ukuthi uZuma aboshwe so engaboshwa yena kodwa udlakela kuzaba too much kuzaba nomsindo nje nokuxabana nje kwomphakathi.
Umnumzana Nkosini Chuma yena uthi ukubotshwa kwamnumzana Zuma kuzadabukisa izalwa zeZimbabwe eziningi.
Abantu abaningi bakithi bayamthanda kakhulu uMsholozi, sinanzelele kakhulu ukuthi uthema ingena lapha esikhundleni weza izinto zabalula ebantwini bokufika lapha eSouth Africa bawokuba bakwazi ukuthi bathola amaphepha lula nxa ukuthi ngumuntu owalwa impi wahlala kwamanye amazwe waboshwa ulazwisisa kakhulu impilo yezinye izizalwane zamanye amazwe.
Usenjalo umnumzana Bhekicele uthi kungaze kuyetshaya ehola lesibili ebusuku bengatholanga impendulo evela ku-Constitutional Court ngokuthi benze njani bazaqhubeka bembophe umnumzana Jacob Zuma. Le yinto ezakuba nzima kakhulu ngoba abasekeli bakhe ababuthene emzini kaZuma labo batsha phansi ngentonga besithi akayindawo. Nelesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Uzulu weZimbabwe sekhuthazwe ukuthi aphatheke kumzabalazo wokulwisana lenkohlakalo kulandela imbiko ethulwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century yona ethi kule msebenzi yokungethembeki engabe isenzeka ekusebenzeni kukasomabhizimusi olodoma umnumzana Khutakwashe Chakwere lohulumende. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Linkuthazo iphume izolo emhlanganweni wobuhlaziya udaba lwenkohlakalo eZimbabwe wona ongenwe ngabantu abedlula inkulungwane ebulenjini be-internet njalo oqhutshelwe enkundleni ye-Twitter ulawulwa intathelizindaba uHopewell Chingono. Isisusa salumhlangano luphenyo olwenziwe inhlanganiso yaseMelika eThe Century iyona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana Khutakwashe Chakwere uphethe uhulumende esidukwini njalo ulawula ingatsha zomnotho eziningi kanti ngaba njalo ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Impumela yaloluphenyo ikhomba ukuba uTagwirei ulabantu adlelana labo ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe okwenza athole imali yakwamanye amazwe kuleli bhanga santando. Kodwa usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutshka usekulandule lokhu kumsakazo weStudio 7. Abakhulume emhlanganweni wayizolo bagoqela isiphathamandla seThe Century umnumzana Peter Robinson yena othe amabutho akuleli akhanya esegxile kundaba zomnotho ikakhulu kugatsha lwezokwemba esebenzelana nalo Tagwirei. Ukhuthaze uZulu ukuthi aphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo. Amazwi yakhe agcizelelwe ngesinye njalo isikhulumi unkosikazi Tsisi Dangaremga yena olwela amalungelo oluntu njalo engumlobi odumileyo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi iPhalamende kumele iphenye udaba lukaTagwirei lolu kuchaywe iqiniso.
IPhalamende ke ile oversight ekusebenzeni kukahulumende nxa kuyikuthi kule mbiko ethi kulo samabhizimisi okhanya ngani khona unikwa ama-favors kumbe uyatshontshela uhulumende imali kumbe utshontshela abantu imali. IPhalamende uyumsebenzi wawo ukuthi ke ibisi institute ke investigations
Umoyo uthi kungenziwa njalo ikomishini engaluphatha loluphenyo.
Sibonile ke South Africa kule zondo commission ekhangelayo ukuthi ubudlelwano kade bukhona phakathi kweGupta family le South Africa abuzange bujontshele yini amakampani kahulumende.
Kodwa usomabhizimusi umnumzana Bednego Pepe uthi kunzima ukuthi lolu daba luhlaziywe ngobudlelwano obukhona phakathi kukatagwireyi lohulumente.
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe ngoba phela umuntu lo-ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba asihlanganiseni amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye ulombono ohlukileyo.
Singazi sithi yaletha ikomishini. Ikomishini izafika ihlale kodwa bazasitshela ukubana konke konke lokhu kwenziwa ngenxa yokuthi bazama kwenza ama-sanction busting. Ngoba into zonke ezenziwa ngutagure izinto ezazenziwa i-reserve bank ngesikhathi esikakona.
Utagwireyi ubengatopi ucingo lwakhe kanti lo mbiko esimthumele wona ubengakawuphenduli. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa laye ubengatopi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa njalo ngegama lokuthi Zimbabwe Warriors libe ngutshekela obhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Intasezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ephuruma ekupheleni komdlalo umpepeshi weqembu leZimbabwe uDrab Goluka Rusich uthe impumela yanamhlanje uyayemukela ngoba ebelensuku ezimbalwa ezokulungiselela imidlalo yeCOSAFA.
Kumele ngitsho ukuba sibe nensuku ezinhlanu kuphela ezokulungiselela ukuza lapha. Sigcine ukudlala imidlalo yeligi ngomnyaka 2019 okutsho ukuba bekungela mncintiswano wenguqu ngaphandle kwemidlalo yenkezo. Senani siqale kuhle ngoba sibe lawo amathuba labo bawathola awabo. Ngombono wami impumela enhle kumaqembu amabili ngoba sonke sisesimeni esihle sokuthola imiklomelo emidlalweni elandelayo.
Umqeqeshi weqembu leMozambique uRecio Goncalves uveze ukudana ngokunganqobi kweqembu lakhe ngemva kokuba lidlale kuhle.
Asithokozanga ngoba yithi ebesizibambe esidukwini umdlalo wonke leqembu lami labafana abasakhulayo. Isimo senkundla laso besingasivumeli ukuba sidlale ibhola lethu esilijwayeleyo. Ikanti lo Nompembe laye hayi ngizamcheer enjalo ngoba kangazi ngathanda ukukhuluma ngabo Nompembe. Okuqakathekileyo kodwa ikuba ukukhona esikufundileyo labafana bami.
Iqembu leZimbabwe leMozambique asefakwe kusibaya sikagroup B ndawonye leNamibia kanye leRwanda. Ngesikhathi kuqoqwa imidlalo yalonyaka bekuleziwayo ezintathu njalo wonke lawa maqembu abekusibaya sikagroup C. Kuthe ngokungenelisi ukuzedlala kwamaqembu abalisele Comoros kanye leMadagascar kwasekubulawa isibaya esisodwa lawo abekugroup B asefaka kwezinye izibaya. Iqembu leMalawi lingene kusibaya esileZimbabwe, Mozambique, Namibia kanye leSenegal kwathi eleZambia lona lingene kusibaya esileSwatini, Lesotho, South Africa kanye leBotswana. Kusibaya sikagroup A iqembu leSwatini lelihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo emithathu ngemva kokunqobela eLesotho nge-3-1 ngolwesibili. Kuthi eleSouth Africa lihlezi endaweni yesibili ngemva kokunqobela eBotswana nge-1 kanye. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezulu ngasibaya sinye. Iwo azadlulela kusigaba se-semifinal. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana lele Malawi kuthi eleSenegal lizadlala lele Mozambique. Ngimele iStudio 7 kubulawayo nguJoseph Njanjeni.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kwezinye indawo ezinjengakobulawayo inkampani yamabhasi kahulumende yeZupco ibikwa isisehlisa imbadalo yokugada amabhasi leMchova esebenza phansi kwalinkampani. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyole Zipra bathi bafisa ukuba umuyi umnumzana Abraham Kiwane aphiwe isicoco seqhawe lesizwe. Iqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu eleZimbabwe Warriors libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele Mozambique emdlalweni walo wakuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.